Zvikoro zvizhinji kwamutare zvadzorera vana kudzimba vakuru vezvikoro vachiti vana ava vanofanirwa kutanga vabvisa mari dzechikoro kunyange hazvo hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzingwa nekushayirwa mari. Zvikoro zvanga zvichidzosera vana kudzimba zvinosanganisira Mutare Junior School, Bering Primary School, Sacred Heart Primary, St Dominic's High nezvimwe zvakadaro. Vabereki vataura neStudio 7 nhasi vati zviri kuitwa nevakuru vezvikoro izvi hazvina kunaka sezvo vakawanda vavo vari kunetsekana neupenyu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mumwe mugari wekuhobhaus amai Dambudzo Dhuve vanoti varwadzikana zvikuru nekudzoswa kwaita mwana wavo nhasi. Amai ava vanoti mwana wavo uyo anodzidza pamurahwa government primary school adzoswa pamwe nevamwe vana vakati wandei.
Ino semubereki zvazvinondimirira mushe kuchikoro vana uri kudzingwa apa kumabhengi, tikaenda kumabhengi uri kuswera wakamira popo wa $30 $20 apa unogona ngo inono wana 2 3 wada kuenda kuchikoro kana 4 mari haisi kubatana zvazvinomira mushe zvinhu zviri kutinesa zvakatomira zvinhu hazvina kuzvikuita zvakanaka.
Mumwe vabereki ava vaLouis Katemo vemumusha weSakubva vanoti vane vana vaviri vanodzidza paMutare Junior School. Vakatemo vanoti vakuru vezvikoro vanosungirwa kuita hurukuro nevabereki kwete kudzosera vana vavo kudzimba. Vakatemo vanoti vazotaurirana nevakuru vechikoro ichi kuti vakwanise kubvumirwa vana vavo kuti vafane kudzidza vachibvisa mari pashoma nepashoma.
Pakaitika payment plan nevabereki zvinhu zvinodini, zvinhu zvinofamba zvakanaka, nokuti ukaswera kubhengi unopuwa $30 two to three months you haven't received your salary. Saka zvinhu zviri kutinetsa isu ordinary citizens.
Munguva pfupi yapfuura pamusangano wakaitwa pakati pevabereki vakuru vezvedzidzo uye nemagweta anorwira kodzero dzevanhu muguta reMutare zvakabuda pachena kuti vana havafanirwi kudzingwa chikoro nenyaya yekushayirwa mari. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPegita vaGadza vakati sungano iri pakati pemubereki nechikoro kwete mwana, nokudaro vana vechikoro havafanirwe kudzingwa.
Minor, you cannot contract with a minor. Saka mwana hadzingirwi chikoro, hati for non-payment of school fees. Mutemo uri clear. Vataura enda vana vataura asi ndomunga vataurawo mapolicies avo akanaka vanhu education pamwe pakuzoimplimenta ndo panoshata. Asi nenyaya yekuti imi mavakuziva kodzero dzenyu, kodzero yemwana ikatyorwa hamanyai kumagweta, handizvo here? Munotiponera, tinouya tichikubatsira. Nhamba dzenyu ndichipedzisa hangu ndisingatori nguva. Hotline yenyu inoshanda 24/7 yekuti chero pakati tinoshandawo semachiremba musungu yenyu. Kana mukaitawo emergency yatinoti legal emergency tinotomanya manya chero pari pakati pousiku.
Pamusangano uyu vaitisoni Mapungwana vanoshanda kubazi rezvedzidzo mudunhu reManicaland vakabvumawo kuti vana havafanirwi kudzingwa kunyange hazvo vabereki vachifanirwa kuita basa ravo.
Contract iri pakati pemubereki nechikoro. Mwana haatomuzivi kuti hai chii chinofanirwa kuita, chii chinofanirwa kugadzirirwa. Tiri pesera, unoziva mubereki nahead kuti zvinofanira kuitwa ndezvizvi. Anitika, saka isiwo tisangogara kwati kuti mwanangu chikoro chavhurwa nhasi chifamba uende kupi? Kuchikoro. Tichinyatsoziva kuti hatina kumboapurusha hedhi, hatina kubhadhara mari yacho, zvese tongogara totumidzira mwana. Pane vazotaura nemaresources, munode kuti tshoko dzacho dzitembe nei, mabhuku acho anoshandiswa atembe nei. Saka ngatibatikane nedzidzo yevana vedu.
Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 pamusoro penyaya iyi vachiti havana mvumo kubva kubazi ravo yekutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.